Maangwanana kana kwa tereri, tunosangana zvakare, maangwanana nasi uri musi wechitatu kukadzi 20, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panyaya yemonetary policy yavatogadzirisa nyaya yekarenziyo ibva yangopera zvachose, tizive kuti tiri kufamba tichienda nekuti.
Nyika yosarirwa negorosi yekubika chingwa inokwana vhiki rimwe chete chete, nekudaro vanogadzira chingwa vanoti mitemo yemari inofanira kuvandudzwa.
Vari kuita yatingati quiet diplomacy, kana kuti kuisa musoro muvhu usingadi kutarisana nechaizvo chaizvo zviri kukonzera matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa otarisirwa kupinda muZimbabwe mwedzi unouya kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani inotengesera gorosi vanobika chingwa yeGrain Millers Association of Zimbabwe inoti nyika yasarirwa negorosi rinokwana vhiki rimwe chete chete. Izvi zviri kukonzerwa nekukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kupa kambani iyi mari yekunze inodiwa mukutenga gorosi. Mukuru weGrain Millers Association Amai Lynette Veremu vakanyora tsamba kumasangano emakambani anogaya chingwa anosanganisira National Bakers Association of Zimbabwe achipaudza nezvekushomeka kwegorosi uku. Grain Millers Association inotiwo RBZ inofanira kuipa mari kuti vatore gorosi rakatengwa riri kumatura ekuMozambique asi rinongopinda muZimbabwe chete ndokunge mari yabhadharwa. Mutungamiri weNational Bakers Association of Zimbabwe, rimwe sangano rinobika chingwa vaWellington Peyama, vanotiwo vanovimba kuti nhasi pachaparurwa urongwa hwekufambiswa kwemari naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachabuda pachena kuti mari yemabhonzi haina huremu hwakafanana nedhora rekuAmerica sezvo zviri kukonzera matambudziko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaPeyama.
Zvekutaura kwatati chingoita mazuva ari ose ose kuti zvina zvona kutimirira zvakanaka takatarisana neekonomi yedu yenyika nekuda kwenyaya yekuti mari yatoshandisa muno haisi kuti zotikwanira kuti tikwanise kuti tihode zvinodikanwa zvinoda kutengwa neforeign currency kubva kunze kwenyika. Saka dambudziko iroro kuti government itibatsirewo tinofunga zvinge zviri kuomawo kwavari ikoko. Saka tichigara tichingoudzwa kunzi zvinhu zvekugadziriswa sezvisingagadzirisi nenyaya yekuti hakuna chi havano foreign currency yacho. Saka isi taitofunga kuti panyaya yemonetary policy yavatogadzirisa nyaya yekarenziyo ibva yangopera zvachose, tizive kuti tiri kufamba tichienda nekuti.
Mune chivimbo chekuti vamangudya vangagadzirisa here nyaya iyi?
Ya, itarisiro yedu kana tiri kuda kuti tigadzirise nyika yedu. Nekuti iko zvinozvi hatingararame upenyu hwekuti tose tinoda kuti isusu tipiwe foreign currency nehurumende, iyo hurumende yacho isina kwainogadzira foreign currency. Foreign currency inogadzirwa nemabhizinesi atinge tichiita isusu, asi chinodikanwa pahurumende kugadzira hwaro hwakaringana hunoita kuti tikakwanisa kuita mushando wedu zvakanaka tinokwanisa kuti tidini tikwanise kuzodzoreredza mari dzatinge tashandisa dzine profit yatinge tadini taisawo chero iri shomanana. Pari zvino zvakuna chatiri kumboita kana business, tese techingorarama nekuti dai taitwa tatwa spoon feed negovernment iyo government yacho ichifanira kunge ichitarisira mari kwati. Iri nhau inoda kuadreswa yemonetary policy chete chete.
Panga pambonzi chingwa chitengeswe nedhora rimwe chete nemasendi makumi masere, chiri kuwanika chingwa chacho here uye mari iri kukwanira here?
Tinga takambozvitaura kuti zvese zvazvifeo zvakashanda nenyaya yekuti hurumende inogona kungokwanisa kuti itaure kuti izvozvo kunge zviitike ndokunge vachikwanisa kudini kunge vachibatsiridzawo pama pakuhodha kwatinoita zvinhu zvedu. Asi dambudziko ratinaro pari zvino ndizvo kuti hatina zvatinenge tavimbisana zvatine hurumende hazvikwanisi kuzoitika. Saka isusu kuti kambani dzivharwe vanhu vasadyi chingwa hazvikwanisiki. Ndosaka muri kuzoona tani tachizokwanisa kuti isusu tichidini tichikwanisa kuti tikwidzewo chingwa chedu zvichienderana nekuwanika kuri kuita mari pamusika mutema, nekuti ipo chaipo panofanira kunge pachiwanika mari. Iko zvinhuzvo hakuna mari.
Saka mapuwa iri tsamba iri kutaurwa neve Grain Millers Association kuti kwasara gorosi ringangokwana vhiki imwe chete chete.
Gorosi hatitorina zvachosi. Kunyange vemamillers vaitaura kuti vanayo, yacho yavari kutaura kuti vanayo one week, haisitombori one week. Pakatogara pasina kuri kupiwa vanhu muzvikamu zvishoma nezvishoma, kuri kuresheniwa vanhu vachipiwa, hakusi kutengwa. Hatingati kana marketing wakatovhara, kana isusu taimboitawo zvemerchandising mumashops takatovhara. Vashandi vakatomiswa vakati wandei nekuda kwenhau dzekuti hakusina basa remarketing nekuti chingwa chacho chishoma.
Mutungamiri wenational Bakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kutarisirwa kutungamira makurukota avo kuenda kuZimbabwe kunoita hurukuro dzekudyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi unouya musi wa12. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter uye mumashoko kubepanhau reIndependent Online, vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeSouth Africa amai Lindi weSisulu vanoti vari kuda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, uye vanotiwo vari kutaurawo nehurumende yeZimbabwe nezvenyaya yairi kupomerwa yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaWelcome Zimuto.
South Africa inoona Zimbabwe iri nyika yakakoshi, yakaikoshera chaizvo pakuti zvese zvinoitika muZimbabwe kana kungava kushata kwemamiriro ekutungamirwa kwenyika, tingati politics dzemuZimbabwe pachirungu politics dzacho dzikashata, tinowana kuti zvinova nemaproblems munyika yeSouth Africa. Tikatasa mugore kubva 2000 kusvika gore ranhasi, vanhu vese vaitiza dzingava nhengo dzebato vaipikisa reMDC ratungira navatsvangira ikona chikutungamirwa navachamisa zhinji dzinotizira kuSouth Africa kana zvinhu zvaipo. Ndinorangarira izvizvi pakaitika zvakaitika mukutanga kwegore rino pakapfurwa vanhu nokutandaniswa vanova ivo vamiriri vekodzero dzevanhu nevatingati vamiririri mudare reparamende. Vazhinji vacho vakatizira kuSouth Africa. Nanhasi tichikutaura kudai vari kuSouth Africa. Ini zvinondishamisa chaizvo pakuti zviri kutaurwa nezvataurwa muzora nhasi navasisuri kuti vari kubvunza zvinhu izvi ivo vachigara nevanhu vanovaivo vari kunetsewa nehurumende yeZANU-PF. Pachiri zvino vese maMP akawanda kana vamiriri vebato reparamende nevamiriri venhengo yatingati civic society kana mabata akazvimirira anomirira kodzero dzevanhu, vazhinji vacho vatungamiriri vari kutsvagwa naMnangagwa nekuti vari kuda kutorwa kusungirirwa kuti vapomedzerwe mhosva dzisiri kutoonekwa nanhasi kuti vacho vakasungwa vari kupomerwe chaizvo chaizvo. Saka tinonyaya kundishamisa ndezvekuti vari kutaura kuti vari kuda kuita musangano musi wa12, asi kuti vari kutadza kugadzisa nyaya iyi diki diki yekuti dzorerai vanhu ava vadzoke kumba kwava, dzoke kunyika. Izvezvi tina vanhu vakawanda hama dzedu dziri kugara kunyika yeSouth Africa asi dziri kutambudzika dziri iko ikoko. Vari kuita yatingati quiet diplomacy kana kuti kuisa musoro muvhu usingadi kutarisana nechaizvo chaizvo zviri kukonzera matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe. Ukama hwacho huneka hunengenenge mukati, huneka kusada kubudirana pachena. Ndizvo zvandingataura panyaya iyi.
Asi semaonero ine mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pari zvino, vamwe vari kuti dei South Africa yaita zvakare mutongi Gava, munoona ichibatsira here?
Nyaya yandiri kuda kuti vanhu vanzwisise inyaya imwe chete. Mutongi Gava takamuita gore riya, bato rinotungamira hurumende yeSouth Africa rinonzi pachirungu African National Congress ANC, rine kakudyidzana kuri padhuze zvakanyanyisa nebato reZANU-PF. South Africa maonero angu haisi mutongi Gava kwayo.
va welcome Zimuto vanoongorora nyadzo zvematongerwo enyika uye varikuita zvidzidzo zvepamusoro soro ku Czech Republic uko vanga vachitaura vari Iko zvino tombotarisa musoro enhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti hurumende yabvuma kuti zvikoro zviwedzere mari yemaboda kana kuti boarding fees zvitevera kuwedzerwa kwemitengo yezvekudya. Zvimwe zvikoro zvinonzi zviri kuwedzera nezvikamu zvakapetwa kaviri. Zvikoro zvawedzera zvinosanganisira John Talag High School, Sangabeza High School ne Sacred Heart High. Mutezeri wegurukotari redzidzo vaEdgar Moyo vakaudza bepa nhau iri kuti hurumende yakabvuma kuti mari iyi iwedzerwe nekuona mamiriro aita zvinhu munyika. Bepa nhau repa internet Rezim Live rine nyaya yekuti rimwe gweta rakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya yesarudzo yavaikwikwidzwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatinobuda ishe chinyoka vakasungwa nemuvhuro mushure mekunge vapomerwa mhosva yekumbunyikidza rimwe gweta vaBrian Dube avo vari kumiririra vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mwedzi wapera. Vadhube inhengowo yeparamende vachimirira Gweru Eben kubato reMDC. Vachinyoka vanonzi havana kufara kuti vadhube vari kumirira vamwe vakasungwa mukuratidzira uku. Vachinyoka vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Topedzisira nekutarisa zviri mupepanhau reHerald iro rine nyaya yekuti ndinodzokora zvakatopedzisira nekutarisa zviri mubepanhau repa internet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kupfuura vachibata maoko kumhuri dzakashayikirwa nehama mumigodhi yebattlefields kukadoma kunyange hazvo nemusi wesvondo vanonzi vainge vari kukwekwe kupurazi ravo anova makiromita mashoma shoma kubva pakaitikira tsaona yakauraya vanhu vanodarika 24. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunochitumira kuno. Mashoko aya haani ini Studio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vateereri tinokumbira kuti makasununguka kutitumira atingataya maaudio paWhatsApp atinozenge tichipakura pane penyuro sezvatave kuita iko zvino.
Zimbabwe mgrindi tisu wacho tatuonza nini ya matipazi disini subtoti tatuosi mbanazo kana kwa wea studio 7 takuzatu wawea mshuonga unurata sebi disini ni chokwadi saka ini nchukungo tinyaino ndineta ndi kuti nchukungo dawa kuti kuchikumbiro changu kuti tibadzirane kuziva chokwadi kuti zvinoshande ikonomi yedu kuti vatungamiriri vebato reMTC Alliance nevatungamiriri vebato reZANU-PF achiva zvaanoti ndiye mutungamiri wenyika vangotenderera vachiti vari kutenda vanhu kuti takavavhotera izvo zvinhu zvakaoma kudai hapana here chimwe chinhu chavangaita sevatungamiriri chinotipawo kuti tirarewo tine food on the table tiwanewo kana mabasa tiwanewo mushonga kuzvipatara pane kuswera vachitsera zvavakatiunganidza vachingotaura zvavanenge vachitaura handisi kuti zvakaipa kutenda kuvhotera asi nemamiriro akaita ikonomi yedu ndoona sekuti kutamba nenguva taane nhamo munozimbabwe meduwei shoko iri ngari rikasvikawo kune vakateerera ndingafara ndatenda hangu
makadini henyu vashamarari vestudio 7 vana mukoma jonga vana mukoma bhule nana mukoma hwande ikoko ini zita ndini zvawada ndinogara kuno mucape town ndichangoti dzokerewo kumashure uko before my elections ndinorangarira kuti kunzvimbo yekumatapi if I am not mistaken kana kuti kuutagarika ndichazivi kune nzvimbo yakambotsa mubarino emafletsu takanzwa hurumende ichimhanyamhanya ichiita senge iwipo nerokukambena naro ichitaurayo ichiti hanzi ichavakira vanhu yavangati state of the art wati hameno zvavaingotaura asi achingwa mafletsu mamwe chetewa vachitoita sekuti vaivimbisana namasi uinipo mukati imomo mumatagarika mumatapi imomo saka mufunzi wangu ndoungozodaungoziva kuti nditi kmavanga vavapapi nechirongwa chavo ichi ndinotenda kana kuri kurenovation kana kuvaka panyawane vakatopedza ndingoda kungonzwa kuti vana mukoma munangagwa vavapapi nechirongwa ichi vakatopedza here ndinotenda hangu
maswera sei makurukota ndinonzi chipeta South Africa muJoburg. Ndakotaura pavakomana vezanu avo. Vakomana vezanu vari kuti nyika dzekunze dzemhiri kwemakungwa ngadzisiyane nesu papolitics. Tizviitire politics yedu tega. Ko ndimbobvunzawo mari yamuri kushandisa US dollar nderekupi? Saka ndidzoserai US dollar ravo mushandise renyu bhondi ka.
Utungamiriri hwezanu-PF ungadai hwati vakuzamewo kugadzawo zvinhu munyika yezimbabwe zvakatiomera bevagadzisawo nyaya dzemari dzitawanawo mari inogona kuti kutitengerwa zviri nani zvinhuwo zvitiwo sebhu munyika nokuti hatatambura taona moto mukati mezimbabwe ndiriona kuti chikwana mulava
Tinotenda vatereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzirawo kuti mungotiwo gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Tinodawo kuti tikwazise mukoma Isaac Zack Sandurai vari kuti ndinofara zita rangu rikaverengwa pastudio 7. Ndofunga mukoma Isaac Zack Sandurani mafara chaizvo. Tinotendawo vari paFacebook page yedu. VOA Shona munokwanisa kutiona ipapapo live. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kukurudzira varwi vechikwata chinopfurikidza mwero muSyria cheISIS kuti vakande zvombo pasi kana kuti vourayiwa. Nezuro marori ainge akamira kumucheto kwedhorobha reBagus kuti atakure varwi ava uye mhuri dzavo kana vakanda zvombo pasi. America inoti kana vanhu ava kana vanhuwo zvavo vabuda muguta iri ichatanga kurirwisa ichibatsirwa nevarwi vechikedish. Kambani yekucuba inogadzira fodya yemhando yemasiga yeHabanos iri kupemberera kukwira kwemidzanga yairi kutengesa zvapakuti ikunde China iyo yanga ichitevera nyika iri pamusorosoro pakutengesa masiga eSpain. Kambani Habanos yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 537 million gore rapera chete. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tiri kutarisa nyaya iri kuenderera mberi yekunetsana pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevebato remaDemocrats nemamwe matunhu emuAmerica panyaya yavo yekuti vari kuda kuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Iko zvino matunhu emuAmerica anosvika 16 aendesa vaTrump kudare redzimhosva achivapomera mhosva yekuti vari kutyora bumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo Sam Mukasa.
Constitution yeAmerica inobvumira kana ani nani kuti aite suu anybody kana president chaizvo wenyika. Zviri kuita panapa ndezvekuti uyu president akadecida kuita zvimwe zvinhu zvemusoro wake. Saka mastate ari kutiwo achavhetswa disadvantage nedecision iyoyo. Chinhu chikurukuru chaizvo ndechekuti president ari kuita zvaari kuita ngekuti ari kufunga kuti ari kutiye kune emergency yakakura chaizvo kubhodha yeAmerica neMexico. But hapana mumwe munhu ari kuiona emergency yacho iyo kwakanyarara chaizvo kubhodha ikoko. Saka ari kuda kubvisa mari inofanira kunobatsira zvimwe zvinhu zvakasiyana. Oiendesa kunowaka nhirike madziro wall kubhodha. Saka mastate ari kuti aiwa. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti president ava kudeclare state of emergency pasina basi emergency yacho. Ndochikuitira izvozvo.
Zvino kana zvakadari saizvozvi izvi achiita makakatamwa akadai, mutungamiriri wenyika anotonga sei?
Pane system yegovernment yekutonga muAmerica. America inotongwa naPresident, neCongress, neinonzi Supreme Court. Ndo inonzi checks and balances iyo. Masimba ese haagare naPresident pachake. Pane masimba ana President, kogwa nemasimba ane Congress, kozwa nemasimba ane Court. Saka kukaitikana makakatanwa, nyaya yacho inoenda kuCourt. Court ndo inozoongorora kuti chii chikukonza makakatanwa iwawo. And the court ine masimba ekutaurira president kuti zvauri kuita izvi zviri kunze kwemutemo. Court ikangodaro president haachakwanisi makuita zvaangaida kuita izvozvo. Anobva abatwa nemutemo kuti usatombozviita.
Kutonga kwakadai munofungei nako imimi?
Hapana munhu mumwe chete anofanira kuva pamusoro pemutemo. Munhu wese angangova presidenti, angangova chii, munhu wese anofanira kutera inonzi rule of law. Ndochinhu chaizvo chinofanira kutedzwa nenyika dzese, and chinotedzwa chaizvo kunyika dzakaita sekunana Europe kuya. Pane nguva zhinji makotsi akatiwo inimi government kauti iwewe president zvaukuita hazvisi pamutemo, saka chiregera kuzviita. Asi kunyika dzedu kuya wana president wanozoona sevari pamusoro penhirike pemurawo.
Avo vanga vari muzvinafundo Sam Mukasa vachitaura vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kuita hurukuro nemuimbi anonzi Mbeu akadzidziswa zvekukwenya magitare pakare paye kuNorton namushakabvu Oliver Mutukudzi.
takazi vana nekushanda tese zvakanaka zvakanaka tikati isu tasanganiswa naise nanyandenga tikazoona zvakawanda tichifadza vakawanda enenana tiuri vangu uri mukoma pasina rosa umwe wangu
Sharangu nje kuberekwa ndinonzi Ashton Tapiwa Nyahora. Ndikuimba ndakazvitanga 2008. Ndakatangira of course ndiri choir master. And then ndikaona ndakazolonja kire yangu kupakare pa accent and apparently ndine two albums, my single collection are over 50.
Saka kwa Mtukudzuku makaenda sei makaita zvekuenda here kana kuti vakakuonai muchita zvamaita hoyi
kwa mtukudzuku ndakaita zvekutoenda because apparently nina come from Noto ndobva kuNoto what happened was kuti ndakaenda kupakare pae just for training on ndichida kunowana platform entity ndikawana kuwira mukana wekuti ndigadzire kire yangu ndikwanise kuimodo into something because apparently I was kiri yangu yanga isati yatomboestablished maybe ndakutanga kuita rest my gigs or even my recording pakafuta tuzo yacho yatenge ndisina so pakati pai is a place whereby yai provider zvinhu izvozvo uyezve kando yekuti the not actually chikoro chekuti chinotouya kutanga kuchitwa music chakati chakati they say bring what you have and show us what you have mudo uri pazvinhu izvozvo that's what happened so ndaenda kupakati pai luckily you ndakati the first year ndakatosangana na ndokuliva mfutuzi saw me and ndakaita nguva yakati nebei ndichingoenda ndichienda nini ndaraa chingondoona chingondoona chamara vasita sei vazondishidza vati ano ngatiita sei ndoda kuti unge uchiwanika panapa more often because ndoda sei ndoda kunechao ndoda kumenta aleo saka ndakadzidzirawo kuridza zvinhu zvakaita sana acoustic zvizvo ndakakuridza even nembira ndakakuridza
Saka tombowo tarisa panziyo dzamunoimba. Munoimba musambo upi?
Okay, ini ndinoimba musambo unonzi Afro Fusion. Afro Fusion is a fusion of my genres akawanda but achikombainwa akanobatwa nemudzi weAfrican sound. Kana kuti gandiya ndinoti traditional sound yedu isi. Mu fusion Afro Fusion yangu inini mune magenres akaita seconscious, mune rumba, mune trade. Zvokuti chingofuza any genre yandiri nango feel comfortable because apparently I'm a vocalist. Ndipo ndo ndichinga kuti independent studio I'm working on my third album and I'm planning to do it with na Mitimono Mkundu. So I'm pretty excited.
Sakarato ni zita here uye rinenge rine nziyo ngani?
Zita risati handisati ndakonkluda pa zita but rinenge rine 10 songs. I am planning to include the track randakaita na Dr. Levon Tukudzi. Before he passed away, you know, my baby, I'm planning to album Iroro Kizekai.
Aiwa tinotenda zvikuru muimbi Mbeu anoimba ariye kuNoton. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu iko zvino tokusiyai mina standikile muhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.